Komiti yeparamende iyi yatangane kubvunzurudza vakafano bata chigaro chemukuru wekambani iyi Variji Nyashanu uye munyori mukuru webazi rezvezvicherwa muzvinafundo Francis Kudyanga. Muongororo yavo komiti yati zviri pachena kuti kambani iyi haina kuumbwa zviri pamutemo uye nemashandiro ayo haana kujeka. Sachigaro wekomiti vaDaniel Shumba vati apo nyika iri kunetsekana nekushaya mari veruzhinji munyika vanotarisira kuti kutengesa kwemangoda kungadai kuchiunza mari munyika. Asi vati zviri pachena kuti zvichitevera kumiswa kwemakambani aichera mangoda kwamarange, kambani yakaumbwa nehurumende kutora basa iri yeZCDC inenge isina kuumbwa zviri pamutemo, uye kusvika pari zvino nyika iri kutowana mari shomanana kubva kumangoda, izvo zvisingabatsiri nyika. Vatanga kupa humbo kukomiti ndavanyashanu avo vatadza kupindura mibvunzo yakawanda ine chekuita nekambani yavo, izvo zvotsamwisa nengo dzekomiti iyi idzo dzavadzavaudza kuti zviri pachena kuti havana chavanoziva uye vanenge vakapinzwa basa nezvechikiribidi. Vanyashanu vati hapana chakanyanya chiri kubuda kubva kwamarange, uye kusvika pari zvino kambani iyi yakwanisa kupa hurumende miriyoni yemadhora chete. Asi mushure mekutadza kupindura mibvunzo yakawanda, komiti yati vanyashanu vadzoke zvekare vakagadzirira.
And you believe you can come and sit before us and read what every street kid in town has got and assume that we'll be excited? We are disappointed.
Komiti iyi yazobvunzurudza vaGudyanga, avo vanhu vesachigaro wekambani iyi zvakare vari sachigaro wekambani yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe. Zviri kuitwa navaGudyanga zvekutora zvigaro zvose izvi zvinonzi nemagweta hazvisi pamutemo. VaGudyanga vatadza kusanangurawo mashandiro ekambani iyi, izvo zvisina kufadza nhengo dzekomiti iyi dzikavaudza kuti vari kutamba nebasa apo nyika iri kutambura nekushaya mari. VaProsper Museyami, imwe nhengo yekomiti iyi, vasina kufara nekupindura mibvunzo kwange kuchiitwa navaGudyanga pamwe navanyashanu.
Vanochea ZCDC ndo chairperson futi weschool and school of mines, vari zvakare permanent secretary. Zvese zvavari kuita izvi zvine chekuita nediamond. Pari kuzi paibiwa mari apo 2013 kuzosvika makambani abviswa, ndo vanga vari permanent secretary. Vanhu vachiba ivo vari pamusoro vanga vasikabi, avo vakazomiswa ndo vaibaho. Ivo ndo vanga nanhasi vamuvha vabvisa mbavha dziya dzavaitungamirira. Izvozvi zvitaakumuvha nerimwe bhodhi rapo retinotarisira kuti ivo vava kushanda nedzisiri mbavha, ivo futi vaitungamirira mbavha nezuro, ivo vasiri mbavha. Zvakamira sei?
VaMutseyami vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti vaGudyanga vanotadza kupindura mubvunzo, asi ivo vaive munyori mukuru webazi rezvezvicherwa panguva inonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakashayikwa mari inodarika mabhiriyoni 15 yemangoda ekwamarange.
Sapermanent secretary nezuro 2013 vaitungamirira nyaya yakataurwa nepresident ye15 billion, vanhu vechiba ivo vasikabi vari permanent secretary. Zvinezvi varipo futi vapinza team nyowan, kambani nyowan, vaakusenza nedzisiri mbavha, ivo vaisenza nezuro nembavha, ivo nhasi vasiri mbavha. Zvakamira sei?
Asi vaGudyanga vati hurumende yave kutoongorora nyaya yekutsakatika kwemari iyi. VaGudyanga vati vanofunga kuti kubatanidzwa kwemakambani anochera mangoda kuchabatsira nyika, uye vati vasingazvipariri izvi ndivo vari kuzvipikisa. Vatiwo kambani yeZCDC haisati yave kunatsoshanda sezvo pane mamwe makambani aichera mangoda kwamarange akaita seMbada neAngen akaenda kumatare edzimosva. VaGudyanga vati kambani iyi iri kuchera mangoda kubva kumigodhi waicherwa neMarange Resources pamwe neDMC anove makambani ave muZCDC. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti negurukota rezveupfumi pari zvino vaPatrick Chinamasa vanogara vachichema kuti hapana mari yakawanda iri kubva mukutengeswa kwemangoda aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.